watch us on the way we maneuver from my slender to my doja. So see that we got one out on the day to be on Asha Kelvin. Nongo choose off Namnoda Shandisa Pane Aya and Agubai Rimmanzi.
Uze magitare makatanga rini?
Ndingangoti ndakatanga around 2013-2014. Asi pesa apa ndaive nichirekoda zvangu ndisina any song yandaka release. Ndakazotanga kurelease first single rangu muna 2018 ndipo ndakatanga kurelease single song yangu yekutanga yainzi These Girls. Yandakaimba nemwe muimbi wekuBulawayo anonzi GQ. Anewo tarenda rakasimba.
Vabereki vaitiwo kudii pamakatanga zvekuimba?
Pavabereki apa ndoda kutenda Mwari kuti vakabvira vasupporta kubva pekutanga. Patakangosarudza kuti aiwa ndauda kuita zvemumanzi, amai nababa vakangoti aiwa zvaunenge wada iwewe ndo zvatinotevera. So amai vangu vanogara vakandiisa pamastatus every single day. Vanofunga kuti mwana wavo is the best thing that has happened kumumanzi. Saka zvinhu zvakanaka because unonzwa kuda kupfuurira kuenda mberi.
Taona muri kuChina vanotambirawo sei music yenyu ikoko?
Ya, patime yandagara muChina nekuti vagari vemuno vemuChina machinese natives kuti vatambire music yedu yatinoita iyi, zvinowanikwa zviri zvinhu zvakaoma zvisingaite kwavari nenyaya yeissue yelanguage barrier yekuti vanenge vasinganzwi kuti muri kuti chirungu hachina kunyanya kuwanda, shona haina kunyanya kuwanda. Saka kuwanawo pekuti munosangana kuti vakwanise kuteerera vanhu vanobelieve in a very conservative way yavanorarama nayo mupaculture yavo. So vanenge vatoriwo limited kuzvinhu zvavo ivo zvavari kuda kunzwa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondibata pamasocial media platforms angu ese, zita inenge iri 59_music. Music ana Q not ana C. Ndinobatika pa Twitter, ndinobatika pa Instagram kunyanya, ndinobatika pa Facebook, ndinobatika pa TikTok.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndeke kuti kudii?
Kandinoda kubuda nako mudariro kanonzi Rora. Pane kamumanzi kandakaita some time ago kanonzi Rora, kanotaura kuti baba handina mari yekuroora asi mwana wenyu zvandamuda uyu ndinodii kuti ndimuwane, hamuna here pamunokwanisa kungondipowo kuti ndimboshanda ndikwanise mwe ndicharoora mwana?
Yeah, yeah. And then I'm going with my name. One in the belly, I'm going to lie. Oh, no, no. Oh, you know, and if I ever see you now. Yeah, you know, I'm in no run on the soul. And I'm going to love you still. And I'm posting the money, and all I will be there. Baba, Nina Maria, Kuro, Rapa. Asindo muda mwana wenyarapa. Kana paine pandino kwanisa kushanda, ndipeindima ndino mushandira. Baba nina mari yekurorapa. Asindo muda mwana wenyarapa. Kana paine pandino kwanisa kushanda, ndipeindima ndino mushandira. Oh, you know, you know muda mwana we. Only wanna wanna make my way. I'm gonna love you still, and I'm gonna pass in the money, and all I will be there.
Baba,
I'm a kumosa neta. 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 I'm a kumosa neta know you're dead and then I am.
Maria Corora, assim não muda mais na minha rapa.